Munyori mbanzi rezvekuburitswa kwemashoko vanda vaningi Nick Mangwana vaudza bepanhaure Herald kuti kushomeka kwezvinhu kuri kukonzerwa nenyaya yekuti vanhu vari kungotya kuti zvingangoshomeke nekudaro vari kutenga zvakawandisa zvopa kuti zvinhu zvishomeke. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanotiwo vachaderedza uwandu hwevashandi vehurumende senzira yekugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Mamwe makambani atanga kumbovhara nenyaya yekuti anoti ari kumanikidzwa kutengesa zvinhu nemabond notes kana maRTGS kana kuti makadhi ekumabhengi zvichinzi akaenzana nedhora rekuAmerica. Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti zvinhu zvanga zvakamira sei pamusika.
Panorganisation inopublisha inonzi Zimbola Index inotracker premium pamisika mitema pablack market iri kutiragidzawo zvakara kuti nhasi rate rari pa250%. Saka muri kuona kuti black market premium iri kuramba ichingowidena and zviri kuaffecta confidence mueconomy. Nekuti black market premium ikaita widen, pane yatinoti muecomics rational expectations inounzwa yekuti vanhu vanotarisira kuti mitengo yezvinhu ichakwira. Ndosaka muri kuonawo zvakare pane panic buying yanga ichiitika mumazuva apfuura.
Izvi zvatsigirwa nemukuru wekambani yePickford Management ine mabhizimisi munyika dzakawanda dzekuchamhembe kweAfrica vaAlbert Mandizvidza.
MuZimbabwe mune nyaya dzakati wandei dziri kukonzera kuti vanhu vatambure nenyaya dzehupfumi, asi nyaya yekunonetsa parizvino inyaya yekushayikwa kwemari.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muAmerica muzvinafundo Steve Hanke vanoti mitero yekubatsira vanhu masendi maviri padhora roga roga iri kuda kudzikwa navaNcube munengedzo wekuti hurumende yeZimbabwe yakundikana kugadzirisa zvinhu sezvo izvi zvichitonyanya kukonzera matambudziko nekusagadzikana mune vemabhizimisi. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanotenderanawo nemaonero aya.
Saka isusu kuti tiparure rimwe danho rekuunza additional taxes on an already overburdened public and an already overburdened business and one sedano rakanaka iroro.
Panyaya yavaNcube yekuda kuderedza uwandu hwevashandi vehurumende, Dr. Chitambara vanoti panoda kunyatsodzamiswa pfungwa.
Panofanira kuitwa tsvagiridzo yekuona kuti the right size yepublic service yedu yakamira sei tichienzanisawo nepopulation atinayo uye nesize yeekonomi yedu. But makatarisa mamwe masectors epublic service akata sana health, kunotoda more health workers nekuti staff establishment yatiri kushandisa senyika establishment yakaundwa kuma1980s. Even makaona World Health Organization wakambozvitaura izvo vakati health workers to population muZimbabwe there are at about 14 per 10,000. Normally nyika dzimwe dziri kusimukira dzino average between 30 and 40 per 10,000. Saka Zimbabwe titori pasi. But pane mamwe masectors anogona kureduswa vashandi vehurumende. For example, takatarisa nyaya yemilitary sector, but it's a bit politically sensitive kuti minista wataure kuti takureducea maybe mapurisa nemasoja nemilitary sector yedu.
Asi nyanzvi munyaya dzebudiriro vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxo Saungweme vanoti zvinogona kushanda kana zvikaitwa nemazvo kunyange hazvo uri mutoro chaiwo.
Takatotanga kurasika formula yacho patakaita maministri akawanda. Tine over 30 maministri ukawedzera maprovincial ministers necheche. Ndopatakarasika taivotatakatanga takaisa cabinet speak tainyatsoziva kuti government expenditure ichatsika. But zvakutovanana Mutuli zvekuti vachada kurejusa size yecivil service zvinogona kushanda, asi zvese zvinoda political will.
Zvinhu zvinonzi zviri kushayikwa munyika muzvitoro zvinosanganisira chingwa, mafuta ekubikisa nekufambisa dzimotokari, shuga, mazowe nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.